Azvarwawo madziva unozwa chitsanga ichikura ndeifarira music but chivo changu changa chiripongoti ndichatese chazozviitawo saka ndakazongowanawo mukana gore 2021 go pandakangotambawo nemufesi wangu aitawo zvemusic ndobva ndaenda chinzwawo ndichiona zvavanoita zvakanakanaka chitubva ndanyora imwe pandakanda futi ma ndatoona kuti tinenge tine rwendo because vatsigiri vari kuzama zvavo kuuya vachitaura kuti haa muri kugona mukuru rambai makadaro
veruzhinji vari kutambira seni manzi yamuri kurova
nao ndiri kugara mubindura ndimandiri kuita basa remusic iroro vanoshora mune zvakasiyana siyana pane vamwe vane jelas chairo chairo zvekuti haa pavanenge wanyorawo songo yako mumwe anouyawo achiisawo advhaisi yake papo wakazvitedzera unogona kutopedzisirawo akutorekodha kana songo yavo yavanenge vazokuudza iyo
saka vabereki venyu vaitwo kudii mukoma muchitanga kurova magitare
vabereki vangu tingati vakazvishora mama vari kuzvitambirawo sekuti zvinhu zvagara zvipo zvinongouyawo zvinosiyana siyana vakangozvitambirawo havana kana kungoda kundirambidza because vachinzwa miziki yangu vakatirira miziki yayo yavo vakati ha miziki yangu mwana uri miziki ine mesenjaa
vanoda kukubata iwo vanoda kukubhukai kumashoo vanoda kuteerera mimhanzi yenyu vanokuwanai kupi
namba dzangu dzefoni dzinobatika 07788432 15 pawhatsapp facebook ndinowanika ipapo
kamungade kubuda nako mudariro ndekapi timbokarova nhasi woza friday kudai
chimisiki yangu yandida kupinda nayo mudariro ndinoda chito inonzi mama tine mune rudo kaze ha tikadakuzvitarisisa zvinhu zvinoitika zvo mukurarama asi hakuna munhu asina kumbobva akarerwa ndokwanga pane yangu tindavo vakandibereka
kurarama kwairwadza nekuti maishingirira kutivatova nezuva tatya ataiva matisina kupeta kuchava muri yenyu kuti tikuonekera natitatava makomana akura mama avakuzi vakuzishandiravo ingandatava makomana akura jiti avakuzi vakuzionera mama ndine mune rudo mai mune rudo jiti chengeta mama ndine mune rudo mai mune rudo jiti tenda nerudo rwenyu mai wamakaita kubva pakutanga nekuti taitava nyore kuti ndisvika pamberi nhasi asi mama maitsekerera kumutsika nekumaricha nekuti maibara kundiona ndichitamba maibara kundiona ndadya mama ndine mune rudo mai mune rudo jiti chengeta mama ndine mune rudo mai mune rudo jiti ndine makandichengeta kurarama kwairwadza nekuti maishingirira kuziva zuva nezuva tatya ataiva matisina kupeta kuchava muri yenyu kuti tikuonekera natitatava makomana akura mama ava kuzi vakuzishandiravo ingandatava makomana akura jiti kuziva kuzionera mama ndine mune rudo mai mune rudo jiti ndine makandichengeta chengeta mama ndine mune rudo mai mune rudo
Gita. God she died. God she died. Rob and Tom Jets. Rob and Tom Jets. Justin. Justin. Colas. Colas.